Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeruza nasi chitatu nyamavuvu 23-2017. Sangano re Afro Forum rave kuendesa kumatare ya Mai Grace Mugabe uye gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika amai maite kaona mashabane nemhosva yekutora danho rekuti amai Mugabe vasaendeswe kumatare nemhosva yekurova mumwe musikana Gabriela Engels uyo vakawana ari muhotera nevanakomana vavo. Nengo dzezano PF mudunhu remasvingo dzinokumbira kuti amai Maud Muzenda vaitwe gamba renyika. Nengo dzesangano reZimbabwe Human Rights Organization dziri kuBritain dzinofamba makiromita zana nemashanu senzira yekuunganidza mari yekubatsira vanoshupika uye kuedza kuunza chiedza panyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Tichakupai zviri kubuda kubva kumitambo yeCastle Premier Soccer League iri kutambwa asi kusanganisira Highlanders necholocho. Muchirongwa chediaspora palive talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yesangano reZimbabwe Human Rights Organization yekufamba ichitsvaga rutsigiro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai kuti hama neshamwari dzitifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona nekudzvanya pakanzi like.